Jopa notisiya nei mafungiro evanhu maererano nenyaya dzekuti panyaya dzemari tinoona kuti musiyano wecapitalism ne yatingati communism socialism pakuti izvo ana chiremba ava kuti vakwanise kunge vachitoita basa ravo vanenge vachigutsikana nezviro nezviri kuitika muupenyu hwavo. Otherwise kana vari kufila kuti vanenge vari kudzvanyurirwa kana kuti vari kumanikidzwa basa ravo ravanenge vachizoita kunyika dzavanenge vaenda rinonge richionekwa risina kudi kunge riri pakwaliti yakasimukira. Handizivi zvangu kuti madoctors awa anenge abva kunana Cuba anobhadharwa nenzira ipi, asi ndinoyeuka from experience yedu muZimbabwe kuti maCuban doctors akatibatsira chose and mumainteractions waingoona vari vanhu vanenge vakasununguka vaitova vachifara kunge vari kuAfrica vachibatsira.
Sokuona kwenyu panhasva puchakaipaka kuti imwe nyika ibatsire imwe nyika nevana chiremba vayo?
Aiwa, hapana chakaipa nokuti chikuru utano zviri kutaura vapambeo. Inini zvinoti shungurudza nokuti mavhiki apfuura tinoona America ichinge ichiti iyo haichabatsira WHO norubatsiro rwemari, asi mukatarisa bata rinoitwa neWHO ndiri kuyamura nyika dzose dzepasi rose kunyanya nyika dzisina upfumi hwakawanda. Saka tinongoona ichingova semunhu anekere meseji yaakupinda navapambeyo kuti vangaaccusa Cuba kuti izvo yatumirirei madoctors kuti anobatsira. And even sekutaura kwandamboita, nyika dzacho dzinenge dzichireceive help iyi vanenge vachitozviona kuti they need the help. Saka utano hwevanhu huri pamberi kudarika mari.